A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this June the 4th, 2015. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are speaking about the plight of vendors whose majority are women. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But women, as you know, Thursday is your day. China Chemadzimai.
We are also on the internet, on the web. You can find us on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voandebele.com. Lobanjalo ku www.voashona.com.
Kutengesa temunachi noi. Kutengesa madomasi nemuriwo nemambaira. Isusu tiri kurwadziwa nekuti kidze muno tiende kunotengesa kunze kusingasvike vanhu. Zvinotirwadza nekuti ezvinezvi handina murume, ndine vana vanoenda kuchikoro, ndinoda kubhadhara rendi, chikafu zvese. Saka zvinondirwadza kuti ndinozoita sei kuti tibude muno paripo pandiri kuraramira nemhuri yangu. Kana nguva ichatarwa zvakwana, tinongomira toona kuti vangatisesei. Aiwa, tatisingabhadhari, taingomhanya mapurisa akauya, taingotiza vaenda pedzeka toronga. Taite kuti iyo hurumende dai yavhura makambani, tiende kumabasa toona kuti tingaite sei tiraramise mhuri. Atirambe kuenda kumabasa vakavhura makambani tinoenda kubasa. Pari zvino nokoma kwaita upenyu, mari yacho yakungobatwa ishomana kuti kana ndikabva muno ndine 30 kana 40 zviri nani. Ii chiviri yedu ndeyekungoti dai vangotibvumidza taramba tichingotengesa tiibhadhii kana kuti dai vatitsvagira basa. Isusu zvatiri kutengesa hazvizi mumashopu. Saka ivo kana vachikwanisa kazvina kuti vabhadharise kana madhoradhora kana ma5 rand, patinotengesera isusu tinotsvaira, hatiye paine chinhu.
Tange tichitaura nevesiti oHarare, vatungamiriri vese pamwe chete nemavenda association, tichivadudzira kuti nzvimbo dzatsvaga nesiti oHarare kuti vatengesere tizipi, tikatiwo kuti zvivafambire zvakanaka, vopuwa yambiro kwesondo rese. Panotangawo sondo rinouya voenda kunzvimbo dzavo itsva. Zvekare tati zvavari kuenda kunzvimbo itsva, pamwe mitengo inogona kunonetsa mazuva amasondo ekutanga. Harare yambo yaderedzwawo mitengo mubhadharo from $3 per day to $1 per day kumavenda zeda. We were simply telling the residents of Harare and the other local authorities that appropriate vending sites have been identified by our local authorities. So those who are vending in streets and vending in undesignated places have been asked to move to appropriately designated places so that they don't continue to break the law. They have been given a week to do so. We do have the Zimbabwe Republican Police, the city authority service, Eton police personnel to enforce them. I don't see any problem. But we just really want it done without sufficient warning and the notice given to the vendors.
Replace my designated areas. There's no vendor who's been chased away.
Tinazvikupatia kuvitsivire njenyezo chiya soso sesibutene sonke eHarare okuti sivere all night prayer sikhuleka benekusasa kuseni sivesiva lama solidarity messages from ama-partners ethu. Sikhuluma nje nakhona lokhu ukuthi uminista wethu siphatha njani ngoba nxa sinanzelela amasosha lamapholisa afakwa nxa kule kufuneka i-peace. So thina kasizi lo muntu ukuthi singafakelwa emapholisa lamazoda for i-peace leyo. Umthandazo lo uzabanjwa eHarare kuthiwa se-Women's Bureau eMasasa. Yikho lapho esibuthana khona. So abantu bonke from different ama-territories they are traveling khathesi ukuthi sibe lo mthandazo lo wantambama. Sizalala sithandaza ubusuku bonke kuvuke kuseni sisiba lama-messages aza kuya khona le kuziphatha amandla. Then izolo mina ngivele ngiseHarare kwenzakale, vele ngikhona ngapha eHarare Politics. So ikhosi faka uNkulunkulu ukuthi bona laba ama politicians abakuzamayo ukudlala ngathi budlala ngimpilo zethu uNkulunkulu ebe la.
Welcome again tonight on the Women's Round Table. We are looking at the plight of vendors in general, and women in particular, who have been given a 7-day ultimatum by local government minister Ignatius Chombo to leave all cities and towns voluntarily to designated areas by this Sunday, or risk facing the wrath of the army and police. What are your views on the issue?
Mm-hmm. The ultimatum issued Monday by Minister Chombo has been anticipated as several attempts have been made to relocate these vendors to other premises set up by the government.
Yes, PJ, and despite resistance from the vendors, who many have described as a menace and an eyesore in many cities, Minister Chombo gave the ultimatum at a meeting held Monday in Harare with city fathers and vendors associations.
Many vendors, as it is, many vendors' unions are vowing to resist this call and are currently engaging with the council and local government officials to resolve the issue amicably. But most meetings have said to have been so emotional and charged and failing to come up with any solutions. People end up with fist fighting.
Yes, we understand that actually happened yesterday, PJ, in Harare.
Mm-hmm.
But a lot of the vendors associations are actually trying to come up with ways through, like, the all-night vigil that is being held tonight.
That's being organized tonight.
And others, you know, just having meetings and, you know, trying to resolve the issue. But most vendors are actually blaming the government for creating the vending problem after failing to create employment through the 2.2 million jobs that were promised under the ZANU-PF economic blueprint Zimaset during the last election.
Although vending has been sustaining the lives of many Zimbabweans, as it is, especially women who are in the majority, and those are the most affected. And many are saying the move will negatively affect most families who rely heavily on this trade.
Yes, PJ, but there are some who are actually supporting the move, especially retailers who are saying they were losing business to the vendors after paying taxes and rentals, and they are actually saying, yes, the vendors have to go. So it's really divided. The opinion is very divided right now.
Yeah, it's really divided. Kubasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7. Siyalamukela kuhlelo lethu olwa asihluzeni bomama. Udaba esilihluzayo lamhlanje ludaba lolu lwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni emigwaqweni endaweni ezithiyeneyo zemadolobheni. Kukantike, kulesiqondiso esethulwe nguhulumende ngumphathintambo obona ngentuthuko yezabelo lamadolobheni, uDr. Ignatius Chombo, othena bonke abantu abathengisela endaweni lezo abangazinikwanga ezingekho emthethweni ngabasuke phakathi kweviki eyodwa. Kuyakuthi kungedlula iviki yona leyo, sesiyababizela amapholisa kanye labezomvikela amasotsha ukuthi babuye bazobabutha basuke ngodlame. Ikanti ke abantu bathi sophila njani, ayikho imsebenzi, imsebenzi yonke seyaphela, amankampani amaningi avalwa. Yikho ke sesiziphilisa ngokuthengisa khona lokho, ayikho ngenye indlela ukuthi singaphila njani. Kodwa ke ngakwelinye icele, labo abanini bezitolo lapho abayendlalela khona bethengisa amatamatisi, labo abaphila ngokuthengisa, labo bayakhonona bethi bona sebesithathela amacustom. Enjalo idolobho ikakhulu ele Harare kuthiwa alisahlanzekanga. So kuphunguba ndawana yonke kulabantu abayendlaleyo lokho bethengisa.
Aiwa, icho icho kwa DPJ kuti nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nyaya ye kurudziro ya piwa na va Ignatius Chombo yekuti vese vanotongesera mumadhorobha vakwanise ivo kubva mumadhorobha vachienda kunzvimbo dzavachapiwa vhiki rinouya. Asi vanomirira vanoita mabasa iwaya ekutengesa vari kuti aiwazve vanhu ava voenda kupi, nekuti pari zvino hapasati pazikanwa kuti vari kufanira kuenda kupi. Ende vazhinji vacho PJ madzimai, uyezve kuri kunzi iko kuchange kuchishandiswa mapurisa nemasoja kana vanhu vakatadza kuti vabve ivo pavanotengesera vachienda kunzvimbo dzavachapiwa. Asi mukutaura kwataita nevamwewo vanoita basa rekutengesa vati ivo vakatanga muna 1983 vari kuti ini ndokurarama kwandiri kuita, vana ndakaendesa kuchikoro nekutengesa, murume akashaya, ndine vana vanokwana ivo 6, ndoita sei? Saka nhasi ndo zvatiri kutarisa, nekuti uyezve pane mamwe masangano izvezvi kutaura kwatiri kuita vari kutonamata ivo kuti pawanikwe ipo pachibuda zvakanaka panosvika svondo, nekuti vapiwa kusvika musoro svondo kuti svondo ikasvika musati mabva mamuri kutengesera, aiwa muchaona masoja nemapurisa. Tiri panyaya iyo PJ, we are lucky to have in our studio an in-house guest who has been really, we have been fortunate. These past weeks we had a Gladys last week, and this week we have another Gladys, Miss Gladys Lachwayo, a political analyst who's also doing her studies here in Washington. Thank you and welcome to the program tonight.
Thank you so much for hosting me.
And give us your take. You heard from our listeners, you heard from Minister Chombo. What's your take on what is going on in Zimbabwe right now?
I think the issue of vendors is really a disturbing issue. Because the government must be able to come up with policies knowing fully well the context that we are living in. I think it's not a secret that Zimbabwe's economy is not performing well. For the past 15 years or so, we have seen unprecedented levels of unemployment. We are talking about, you know, more than 80% unemployment in the country. And in a country which is rated one of the most educated in on the African continent. So what it means is that we are churning out graduates from universities across the country, and these people do not have jobs. And they had turned to vending as a mechanism of trying to fend for themselves and fend for their families. So when the government is now making a policy pronouncement that they are now saying that vendors must get out of the town, must get out of the places where they've been conducting vending, this is, you know, not being sensitive to the plight of the people. I think as a government that has been at the helm of governance in our country for the past 35 years, they should know better the status of our economy. And since they've been in government, they know exactly the kind of challenges that we are facing as a country. And one would have expected that because of those reasons, they are supposed to understand where the people are coming from and be lenient and, you know, make policies on the basis of that kind of context. But we do not see that, and we think the government must be sensitive to the plight of the people. They promised jobs just in the last election. They say that we are going to give you more than 2 million jobs. That was one of their manifesto clauses. But now they are reneging on that promise, and it's only fair for them to understand where these people are coming from, and to, you know, they need to focus more on the broader issues that are contributing to the economy not performing. In my opinion, they need to be, you know, focusing on the investment climate. They need to be focusing on more broader issues that, you know, actually make sure that the economy is revived. We open up our industries and all of those things, as opposed, you know, to fighting with the people.
Tombopindira ipapo kungoti muti gaga tisati tatora mumwe munyarikani wedu. Muri kuona sei imi zviri kuitika izvi munyika? Tiri kuona nhasi kuri kunzi kune munamato. Zvingabatsire here kuti pawanikwe pachisanduka pfungwa kwavachombo?
Hongu, munamato hauna kushata. Vanhu vanofanira kuti vaite zvese zvavangakwanisa zviri pamutemo kuti vabatsirane nedambudziko iro ratatarisana nazvo. Asi ndinoona sokuti tikanamata tichiitawo zvimwe zvinhu zvingatibatsira. ndinoona sokuti minister vanofanira kutaurwa navo makurukota anoona nezveidzo nyaya dzati kutaura nezvadzo vanofanira kutaurwa navo uyezve vanhu vanofanira kuorganisa paground nekuti zvinobvumirwa mubumbiro redu remutemo kuti vanhu vaite zvinhu zvakaita semademonstration hazvina kushata zvinhu zvinobvumirwa mubumbiro redu ratakanyora muna 2013 saka ndinoona sokuti hongu kunamata hongu kwakanaka asi ngatiite zvinopfuura ipapo tichibata-bata mastrategy akasiyana-siyana kuti dambudziko iri tikwanise kurigadzirisa
aiwa tinokutendai PJ.
Yes, silonkosazana Gladys ihlatshwayo la kodwa ihlatshwayo yangale esijanganeni akakwanisi ukuthi akhulume ngolimi lwesintu yikho ke mina ngizatolikile. Unkosazana Gladys lapha ubesithi yena yebo siyakuzwa ukuthi kumele idolobho lethu lihlanzeke kodwa-ke kumele uhulumende akhangele ezinye izinto eziningi-ningi ezibalisa ukuthi kati vole wona umumo womnotho elizweni uminjani, umumo wezombusazwe elizweni uminjani. Konke lokhu kumele ukuthi akukhangele engakathathi inyathelo lokuthumela abantu amapholisa lamasoja. Omunye umlaleli lapha ukhulumile wathenanana akulampi, ngakho-ke asiboni isizathu sokuba uDr. Ignacio Sithombo asithumele amasoja lamapholisa, asilwi, thina sizama nje ukuziphilisa. Ikanti-ke silo mlaleli osekhona ecingweni unkosazana Beauty Mthombeni, siyawamukela kuhlelo. Ya, siyakwamukela unkosazana Beauty Mthombeni.
Yebo, linjani?
Isikhona, linjani?
Nangiyaphila.
Ye, uyaluzwa udaba lwethu olusegudwini. Wena-ke umnini wesitolo lapho esithengisa impahla khonapho eHarare. Wena-ke uthini ngalabo abathengisa phambi kwesitolo sakho bethe bezama ukuziphilisa?
Hayi, kulobu nzima.
Ye.
Engingakutsho ukuthi uhulumende ngumbavu usenzakala umesanelisa ngawo uyenza asuse laba abantu. Ngoba akusela business elenzakalayo, akusela sitolo esithengelwayo, akusela muntu ovele esitolo. Ngoba wonke umuntu uthengisa yonke into emgwaqweni. Kwezi ungakhangela wonke aseHarare, wonke ngingakokwalela lapha kumbe afika loba maybe 10 kumbe amangaki engingakutshela ngawo, agcwele abantu abathengisayo. Kanti bakhona abathengisa, kuthengiswa impahla yokugqoka, kuthengiswa ama even lama-supermarket ngingasabalisho lama-supermarket kodwa lokho akusela business eyenzakalayo ngoba umuntu wonke anazitshalo futhi esikhumbule ukuthatha isahlala naleyo mgoqeni esiyathengisa uyathengisa so uthiunje zitokha even u-facestreet ngokwakhe akasekho so u-facestreet nalowo sikwazi ukuthi lani kakuthiwa sizalayita ama-christmas lights wathinithini angasi lo nyaka sizalayita kuhambe njani u-facestreet ngoba kugcwele izicathulo sukacala le kusamora zayephutha kurobert mkaka kugcwele abantu abathengisa izicathulo uhambe uye kurizende kunjalo wehluse yakuphi uphuma usuthi uyale nge-flyover le eqonda kuostungiza kulaba abamafoni labo bagcwele kulabanye laba abakuthatha abathengisa ama-groceries so i-situation yangikhona vele is so bad ayikhona mpijani
wena ukhuthazani-ke nkosazana Mthombeni
ba
inti wena ukhuthazani ukuthi uhulumende ngawenzani kuhle yini ukuthi athumele amasoja lamapholisa
hayi amaye kodwa kusuka abasuke iqiniswe ukuthi kusuka abasuke civil lapha ngoba akusabanga kuhle
ye
akubanga kuhle angazi ukuthi uzababeka kuphi umbuza abasakuphi kodwa ukuthi akumele basuke ngoba akusekho right azi ukuthi uzasebenzisa which way but iqiniswe ukuthi kusuka laba abantu abasuke
ye
ngoba iHarare nokuthathi i-capital sithi sokuphonga ukukhuluma nje kuyesabeka ukuthi ngabana kusemini ngikuthathela ipikija ngikuthumezele ukuze abone into engikhuluma ngayo ukuthi kunjani ukusuka abasuke sibadike mbe bambe uzabadike mbe abadikele endawo mbeya basakuphi angikwazi mbe yi-indigenization mbe that is imasedi kumbe inenzakalayo kodwa hayi akusekho right
Yeah. Bamba konapha ecingweni inkosazana Mthombeni. Marvelous. Miss Mthombeni, Beauty Mthombeni is a boutique owner along Fessy Street, and she says business is really very low. They've got overheads. They have to pay rent, they have to pay electricity and all of those things. Mm-hmm. But you find that everything is being sold in the streets. Mm-hmm. Even shoes, clothes and everything, tomatoes, even supermarkets are not even making a profit because all the buyers or all the customers
are flocking to the streets.
To the streets.
Mm, interesting there, PJ. And we seem to have one of our other guests, Tendai Kokera of the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association. We'll get her on the line and also ask her to perhaps, you know, react to what Ms. Mthombeni is saying.
Yes.
Hello, Ms. Kokera. Makadienyu. Aiwa. Tina muzvare Beauty Mthombeni vari pano vativo vane chitoro chavo muHarare uye zvavari kuti imi muri kuita zvekutengesa mumigwagwa makuvatorera business. Saka ivo vari kutoti zvakanaka zviri kuitwa negovernment izvi nekuti ivo sevanhu vari kubhadhara rent nezvimwewo vanenge vachidawo kuti vaone business ravo richifamba. Imi munoona sei zviri kutaurwa namuzvare Mthombeni?
Ndiisi chamazana kuti vanotaura navo.
Ndivo ehe.
Okay. Ndikukumbira ndoitaika kutaura kushoma pamusoro inoizi nei. Sisa mazelasi zviri kutaurwa namuzvare Mthombeni ini handisi kuwirirana nazvo. Isusu sevatungamiriri vezvishiya tiri kuti ndofunga muzvare Mthombeni anozviziva kuti muno muZimbabwe hamuchina makambani akavhura. Saka ivo kana vachiti vari kuwirira nezvekutaurwa nehurumende kuti vanotengesera mumigwagwa vabve mumigwagwa handizvi kuti vanenge vachireva kuti zvidii, nekuti iko zvine zvikurara makuru kuitira vanhu ndekokuti vanhu vari kutengesa madomasi, vanhu vari kutengesa mabhanana, vanhu vari kutengesa kunyange mbatya chaidzo dzemumabhero, vanhu vari kutengesa zvinhu zvakasiyana siyana majuskadhi avo ekuti vawane pekuraramira. Saka isusu sezvichiya hatisi kutsigira danho rakatorwa nehurumende rekuti mavhenda abve mustriti, nekuti mustriti machona imomo ndo mabasa avakavimbiswa nehurumende. Isusu tiri kuti pa-8 days dzakatiwa nehurumende, kana hurumende ichiona iyo kuti yawanira vanhu mabasa ekuti vashande, yavhura indastry in 8 days idzodzo, mavhenda haasi kutomboramba kuenda kunoshanda. Vari kutodawo chaizvo kushanda, nekuti pavanenge vagere pacho panenge patori nehuruva inokosoresa. Saka vari kuti isusu kana kambani yangu ndoita sei, kana kambani yanzi yavhurwa tina dambudziko nazvo tinoenda kunoshanda. Asi dambudziko riripo nderekuti vamwe vedava vakaita mubhizimisi kare uye zvavane mikana yekuwana mari. Saka havachatarisi vanhu vari kutengesa majuskadi, havachatarisi vanhu vari kutengesa madomasi, havachatarisi vari kutengesa mabhanana, nekuti vane upenyu hwavo hwakanaka.
Tombokubatai muromo ipapo.
Vana vavo vari kuvabhadharira mari nemari yemadomasi iwayo. Saka isusu sezvichiya hatisi kutambira, hatisi kugamuchira donzo iroro.
Tombokubatai muromo ipapo todzokera kuna muzvare Mthombeni. Manzwa zviri kutaura amai Kokera, imi munoona sei zvichemo zvavataura izvi?
Hai, ukumuzanyamuza kodwa iqini kokuti indawo yejuskadi, ijuskadi hako problem, nokuti yejuskadi hakuna ndawo aivhalileyo mubhoketi. Hauhambeki, kuruma kwakuti inconvenience ekhona njo. Waiti utiantu avatengise kodwa inconvenience etoenzakalayo ebuhlungu. Ngoba amanye amastriti avaliwe lokuthi lezi mota zisakwanisa ukuthi zihamba njo. Indima yami yokuthi umuntu onke kumele athengise, kumele ngoba abantu abanamsebenzi kumbe kumele kuhambe njani. But umuntu wejuskadi isikhathi esinengantu yabe mile eceleni lapha komgwaqo ezithengisela kahle ijuskadi lakhe angavaleli muntu uhambe. You can't even walk estreetini ngoba kugcwele abantu abathengisayo every bahleli mgwaqweni abantu bakho awusazi ukuthi uniyathenge ngaphi. So ikagenesi lakho ukuthi isayithi ye-capital city yengasamanga kuhle anti yaboko. Nxa kule ndawo lapho abangathengisela khona babangafakwa khona ngoba itamatisi nazo sinazithengisela embare emsika kathi umsika embare eswaya ngathi abantu bephonga ukugcwala kufoti laphana kugcwela amatamatisi akusakucrosseki kugcinwana zithawa imoti lokhu vika amatamatisi abantu anti yayibona indawo ekhona. So that's the issue there ukuthi i-inconvenience yakhona serious yambona ukuthi isikhathi le effect kakhulu but lokho kwamatamatisi lezigqoko kugcwele edorobheni lapha hakunzima.
I need to appreciate it where they are who right. Got it. Things are good. I situation in corner.
Miss Kokera, if you're still on the line, we are hearing a lot of noise in the background. I understand you're at the prayer meeting, Miss Kokera. Can you give us some of the, you know, one of the vendors, a woman who's there, who can just tell us what the situation is like?
Hello, I'm still there.
Alo, tipeiwo mumwe vari kuita zvekutengesa mudzimai pane pamuri ipapo pameeting timbonzwawo maoneravo.
All right. Ndichikupai umwe sister Marvelous. I think tikaenda mu in terms of section 276 here the Zimbabwe. Inotaura iyo kuti zvoni ma local authorities ane masimba ekugazena hurumende dzavo dziviki. Saka dambudziko ratiri kuita nderekuti tikadzokera zvekare muconstitution imomo inotaura kuti hurumende kana ine zvairi kuda kuita inofanira kutanga yaconsulta vanhu. Kana yaconsulta vanhu, vanhu voeyawo mazinuzi avo votaurawo zvishuviro zvavavataurira nechi nehurumende. Isu iri kuitika muno muzimbabwe ndeyekuti iti up bottom approach instead of bottom up approach. Zvinhu zvinenge zvakubva kuhurumende iri pamusoro instead zvinhu zvibve kuvanhu vachitaurawo zvavanenge sei zvavanoshuvirawo semavhenda. Saka ishu iripo ndeyekuti zvoni utungamiriri hwatinawo munomu hausi kuda kunzwawo zvitemo zvinobva muvanhu, but munhu wese anoziva kuti muno mararamiro asikuti hana kumira mushe. Ende isusu chatiri kuramba ndechekuti hurumende ngaiongorore chikonzero chaita musoro wotene.
Miss Kokera, chimbobatai makadaro, timbonzwawo kuna muzvare Gladys Lechwai
zvaritaurwa na Miss Mutombeni.
Aiwa, zvavari kutaura ndinowirirana nazvo. Nyaya yavo yavanga vava kutaura pekupedzisira apo yekuti ngatitarisei chaita kuti musoro uteme. Nekuti ndikuona sokunge hurumende zvairi kuita iri kunotarisa tingati pachirungu masymptoms. But havasi kunyatsotaridza kutarisa kuti dambudziko rimbori papi. Dambudziko ratinaro muZimbabwe iguru. And kukura kwaro tinofunga kuti hurumende ndo zvainofanira kunge yakatarisana nazvo izvozvo. And hatisi kuona sekuti hurumende iri concerned hysterically nezviri kuitika munyika maererano neeconomy. Hatisi kuona vachiuya nemasolutions. Zvese zvavakawimbisa muna 2013 pavairana kumaelections, hatisi kuzviona zvinhu izvozvo zvichizadzikiswa. Nyaya dzemabasa, nyaya yeikonomi itori nyaya hombesa yaita kuti nyika yedu iwane machallenges atiri kutaura nezvazvo. Saka ndinoona sokuti hurumende inofanira kutodai, vaifanira kudai vachicreata maplatforms zvekutaurwa namaikokera izvi. Kuti ngaticreatei maplatforms ekuti todii panyaya yedambudziko reikonomi yedu, kwete kunobata nyaya yemavhenda. Endi chonyanya kutorwadza ndechekuti masoja aakupinzwa munyaya nyaya dzekutengesa, and handisi kuona kuti zviri kuwirirana papi. And ndodambudziko ratagara tichiona muZimbabwe kuti mauto edu ari kuramba achiunzwa panyaya dzemasivilian. And unoshaya kuziva kuti utongirudzi ihwohwo kuti pano pano masoja tinokutumirai masoja, pano pano tinokutumirai masoja, utongi husina kunaka hwohwo. And panofanira kuti paongorerwe ipapo. Saka ndinowirirana nezviri kutaurwa namaikokera.
Tisati taenda zvedu kumbomira programu yedu yeparedhio, totora maipeshi vongoti gagaga. Maipeshi, mumwe muteereri wedu vanoita zvekutengesa. Maipeshi, muripo here apa? Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu nezviri kuitika izvi.
Tiende kumabasa nekuti
Maipeshi, rambai makabata zvenyu, rambai makabata pafoni. Maipeshi, I would like to thank our guest, our in-house studio guest, Ms. Gladys Hlatshwayo, our Tendai Kokera, and also Beauty Mtombeni, who are on the line and will continue with them as we migrate to the internet. Please join us. We are live streaming on www.voazimbabwe.com. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
olivalelisayo kulesi sigaba esemsakazweni oweradio ngupresident Jeremiah, kodwa ngisithi lingayikhatshana, siyaqhubeka ngohlelo lwethu okunye okwemizizi engamashumi amathathu elandelayo. Kodwa sisebule njini kuweb ku www.voandebele.com. ngupresident Jeremiah.